Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 20, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushomeka kwemapepa ari kushandiswa mukunyoresa vanhu sevavhoti kunonzi kwakonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muHarare. Vamwe vagari vekuchinoi vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa kuvhota iyo vanoti yakaiswa kunze kweguta. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoshanyira cholocho vachiona zvirongwa zviri kutsigirwa nehurumende yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushomeka kwemapepa ari kushandiswa mukunyoresa vanhu sevavhoti kunonzi kwakonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muHarare zvaita kuti mapurisa anorwisana nemvongamupopoto ashevedzwe panzvimbo iri kunyoreswa vanhu nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda muHarare vanoti vatadza kunyoresa sevavhoti muHarare nhasi sezvo vashandi vekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission avo vari kunyoresa vanhu sevavhoti vanga vachiti havasisina magwaro ari kudaidzwa kuti VR9 forms ayo ari kusainiswa vanhu vachipika kuti vanogara papi chaipo. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota.
Tauya makuseni na 6 hapana chiri kumbofamba nzara. Pesa tamboora moyo vamwe vaenda nekuvamwaramwa vagombuka vaenda. Mukatumu varingoti zvuline rufamba rufamba vamwe chipindira nekuma back door takangogara.
Va Brian Mutsega avo vati mutsigirwe MDCT vanotiwo mapepa ekunyoresa aswera apera zvapedzisira zvaita kuti vazotanga kuzvidhindira mapepa aya vachipanana sevanhu vari kuda kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kunyoresa.
Kuregistra chokwari kuitaka vari kuti vanhu vari kuuya opposition miparty yedu iripo iri kutonga vari kuti vanhu vave macooperative vari kuuya vachipinda nekuseri isu sininge takamira kuseri uku manje harizokwanisa kuti access yekuita sei yekupinda. Then the second thing ndeyekuti mapapers aya ezeka tiri kupiwa like makatarasa ndakatobata naye tatofotokopa kubatanidza ma10 cents 10 cents kuti kwanisa kufotokopa mapapers yekuti tikwanise kunyora mainformation kuti inovhotesa.
Vatemba dazeni avo vati mutsigiri weNational People's Party vati chiri kuvashamisa ndechekutiwo nhengo dzezanu PF hadzisi kuonekwa pakunyoreswa kuri kuitwa uku zvava kuvapa kuti vafunge kuti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Bururu vanyaya iri kutambika paipolitics hazvisi zvinhu zviri straight nokuti henu izvi tikada kuongororaka kuti ivo vari kuzviti vacho pane madivision vacho vanozviti ndeve pati iri kutongaka havapo apa handiri kubva nezuru havasi kuuya vari kuregistira kupi ende uye zvinhu zvavari kuita ndezvekuti mafomu avari kuti hanzi mishini yatinayo iyi hatisi kuita kuti tiri kuregistra but tiri kutotesta kuti mishini iri kuita sei iri kushanda saka tiri kutora vanhu 70 kana kuti 50 saka hatisi kuziva kuti zvinhu zvavari kuita igenuine here kana kuti hazvisi genuine kana kuti kuregister kwavari kuita kwavari da kucapture here manames edu kana kuti vaite sei hatichazwani kuti nezuro tichipatakauya tichipedzera wezeki muwacho akadzopedzera taura kuti ah musanetseke zvenyi politics iri kuitika saka tichazwa kuti zvaitaura kuti politics ndizve saka izvozvi kutoti izvozvi kuti hakutoenda kumba nekuti hatina hope yekuti tinooningirina
zvichakadai zvinonzi mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto amboshevedzwa mushure mekunge vanhu vanga vachida kunyoresa sevavhoti vanga voimba vachishoropodza mafambisiro ari kuita Zeki Basa mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti mutauriri weMDCT vaObed Gutu avo vakwanisa kunyoresa nhasi vati havasi kufara nechinono chiri kuitwa neZeki kunyoresa vanhu
sevavhoti dzamira sei
hasokuona kwandaita nhasi pane chinono nokuti ukaona mawandira akaita vanhu vamwe vamukira pano vasvikana 6 dzamakuseni iye manje tava kuma half past 1 dzamasikati vachipo vanhu ndaona vanhu vane manhamba mwane namba 1 mwane namba 6 mwane namba 9 nanhasi havasati varegister chazondishamisa ini ndechekuti tazona iyavo zvemapurisa veriot squad vouya vakawanda handizivi kuti veriot squad vaakudeizve panyaya dzokuregista kwemavhoters izvongotaridza kuti maitira rekuita Zeki deno yagadzirisa mushina wandaona uri kushandisa muchina mumwe chete zvino kuti ugoti nemawandiriro akaita vanhu sokuona kwavari kuita uku poshandiswa mushina mumwe zvingatotora makore kana gumi kana makumi mairizve kuti vanhu vose vamuno maHarare varegistwe ipapo panoda kuti pagadziriswe taatichida kuti veZeki vati hwevo makits BVR kits avanoti achauya ngauye nokukasika nokuti vanhu vada kuti vazobuda muhwando hwavo vakawanda sokuona kwauri kuita asi chaakunetsa ndechekuti kuri kupisa vamwe vavakunzwa nzara vari muzuva sevhisi yacho iri kuita kunge yekamba kana kuti yerwaivhi
zvichakadai vashandi veZeki vari kunyoresa vanhu paRemembrance House muHarare vaudza Studio 7 kuti chiri kukonzera kuti vanonoke inyaya yokuti vari kushandisa muchina mumwe chete kuti vakwanise kunyoresa vanhu sevavhoti vachiti vakatarisira mimwe michina nemivhuro vanoti nhasi vakwanisa kunyoresa vanhu makumi manomwe nevatanhatu chete veruzhinji vakatarisirwa kuti vanyorese kusvika musi wa15 ndira asi vanoti kana Zeki ichinyoresa vanhu vasingasvike zana pazuva zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachatadza kunyoresa sevavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufarawo nenzvimbo yekunyoresa kuvhota iyo vanoti yakaiswa kunze kweguta Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
vagari vakawanda vari kuenda kumahofisi eZimbabwe Election Commission kana kuti Zeki ari pakati peguta vachida kunyoresa kuvhota uku vanosvikotaurirwa kuti vaende kumahofisi avo ari kunze kweguta pedyo netraining center vagari ava vanoti kwakaiswa nzvimbo yekunyoresa kure neveruzhinji mumwe mugari wemuchinhoi vamark munyoro avo vanoita basa rekutenga nekutengesa vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa iyo vanoti iri kure nevanhu uye zvinotora nguva yakawanda kufamba kuenda kunonyoresa vamunyoro vanoti sevatengesa havafanirwi kunge vasiri pavanotengesera kwenguva yakareba
ndikutoona kunge vari kutotiomesera kuti tisaregiste kuvhota nokuti dai vanga vachida kuti vhoteka vaitotiisira patiri padhuze nepatitori vora kuda kuona kuti inini savenda kuti ndiende kutraining center kwavo chida dhora ndinenge ratopesana nedhora because there is no need yekuti ndiende kutraining center ndongosiyana nazvo zvokuregista zvacho ngazvive muvanhu like zvavaita kudhara zvaiva muzvikoro macentral muzvikoro mudhuze nemune vanhu voregista
izvi zvinotsigirwa naamai Adeline Huchu avo vanoti Zeki inofanirwa kushandisa mahofisi ari pamudzviti mukati meguta
vondova makaregistira pa vakashifta nezuro here nhasi handizivi handichinoi makonde mangura vanoisa iko ndo district remakonde ndo zvinonetsa I don't think it's wise nokuti vamwe kuti vasiye pasina pa zvakaoma
mumwe mugari vafarai Chikore vanoti mahofisi ari kunyoreswa kuvhota ari kure uye vanhu vakawanda havaazive
ndiri kuti ofisi yeZeki iri kunzi yepadistrict level yakagara yanga isipo Zeki yatinoziva isusu ndiyoyo iri paprovhinsi iri old court ndopanozivikanwa muchinhu yekuti ndopane Zeki dho vachitaura zvavo ndeyekuti mashonland west ukaenda kuti kudistrict kwoke ukatotarisa even furniture irimo muyemi toratidza kuti zvizi zvatongouya panguva iyoyo karitoringo rikamakeshift kongori zvipfuure
asi mumwe mugari vatatenda chitate avo vakanyoresa kuvhota vanoti vanhu vanofanirwa kuziva mahofisi ose ezek uye kuti anoshandei sezvo zvakakosha.
Ndiri kuti kwai kuitirwa ndiko kwainofanira kunge iri. I don't see any problem kuti vanhu vaende kunoregistera kumadistrict offices avo. A serious citizen womuZimbabwe anofanira kuziva kune kune maofisi ake hurumende kwaanoshandira vari. Savanhu kana vakuti yabuda iyo ofisi yezeki yagara iripo kwemakore ese iri ikoko, handione pane dambudziko.
Kunyoresa kuvhota kwakatanga svondo rapera nechishanu nevanhu vashoma vakange vari nhengo dzinozivikanwa dzezvemapato ezvematongerwo enyika. Pari zvino vanhu vashoma vari kuenda pazuva kunonyoresa kuti vazovhota gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuvhota vari kunyoresa kuti vange vachivhota matambudziko avanga vakatarisira sezvo chirongwa chavo chekunyoresa vavhoti chichiri kutanga. Michina yemaBVR inonzi yanga ichimboramba kushanda zvakanaka kumatunhu makumi matanhatu nematatu munyika yose. Amai Makarau vasimbisawo kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa nezvitupa zvesimbi uye vanofanirawo kuuya netsamba dzinoratidza kwavanogara kuti vakwanise kukurumidza kunyoreswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Makarau tikavabvunza kuti nyaya yekunyoresa kuvhota iri kufamba sei.
Mahofisi edu ese ari 63 atatinga tati atange akatanga iwo musi wemuvhuru, vakanyoresa vanhu vatingati vashoma nana musi wemuvhuru. Musi wechipiri vanhu vanga vati wandei, ingati musi wemuvhuro takarejista iye atinga vati 15% yekapasiti yemishini wega wega. Musi wechipiri vanhu vedu vanga vati wandei asi havasati vawanda kusvika patinoda, takarejistaiwo vanhu vangaite 33% yekapasiti yemishini yedu yega yega. Saka tiri kufungidza kuti kuzopera kunoita svondo mishini yedu inenge yakukwanisa kuchirejista vanhu vatakatara kuti unofanirwa kunge uchirejista pazuva rega rega.
Munee muchida kuti munyorese vanhu vakawanda zvakadii pamushina wega wega?
Mushina wega wega tiri kutarisira kuti unyorese vanhu vanosvika makumi masere 80 per day.
Asi vamwe vari kuti vari kusanganawo nematambudziko zvinenge zviri kuratidza kuti zeki inenge yanga isati yanyatsogadzirira. Muri kunzwa here zvichemo izvi?
Hongu ndiri kuzvinzwa zvichemo izvi, asi zvichemo zviri kubva muvanhu zvirakidze kuti zeki yanga isina kugadzirira. Zvinorakidza pane imwe nguva kuti vanhu vanga vasina kugadzirira nekuti kuda vanhu havasi kunzwisisa kuti izvi zvinorevei. Patinenge tichitanga chirongwa chega chega ndingati vanhu vanotora nguva kuti vajairire maitiro ebasa ravo. Saka zvingadai zviri kuti vanhu vedu vari kutinonokei iye zvino vari kutora maminitsi angaite between 10 and 15. Tinozvitarisira izvozvo kuti vachangotanga. Tokufungidzira kuti kana vazojairira pamusondo moya nerinouya pamberi vanenge vakuita yetaimu yatinofungidzira kuti ndo taimu inofanirwa kutorwa nemunyoresi mumwe chete between 4 and 5 minutes per person. Zvakare vanhu vedu havasati vanyatsonzwisisa maripoti atiri kuwana kubva maprovinsi ari kuratidza ivo kuti vanhu vari kuenda vasina magwaro akakwana. Tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyoresa kuti uve muvhoti tinofanirwa kutakura chitupa chako nerimwe gwaro rinoratidza kuti unogara papi, ringave kadhi rekuhospital, ingave tsamba yakabva nevamine zvikwereti navo hatingati madhipatimendi aosozai, ingadai iri tsamba chaiyo yemagetsi enyu yamunojuisa magetsi enyu naokuba, ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa redu.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emBritain asunga varume vaviri nenyaya nechekuita nekubhombwa kwakaitwa chimwe chitima muLondon svondo rapera. Vanhu vanodarika makumi matatu vakakuvara. Hurumende yeBritain inoti mapurisa asunga murume ane makore makumi mana nemasere nemumwe ane makore makumi matatu kuNewport kuWales. Wales Kundengendeka kwepasi kune udzamu kana kuti magnitude we 7.1 kwakarova Mexico nezuro masikati zvivakwa zvikaputsika vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vakafa vamwe vane huwandu husingazivikanwe vakavharirwa muzvivakwa zvakaputsika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kumusangano weUnited Nations kuNew York uko vari kutarisirwa kutaura mangwana pamberi pedare reGeneral Assembly. VaMugabe neZuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea vaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo kumucheto wemusangano uyu uye nhasi vanga vachitarisirwawo kuitawo mimwe misangano nevamwe vatungamiri kuhotera yavo. NeZuro vaMugabe vakabudawo pazvivhitivhiti vachiratidza kunge vakarara apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaitaura. Mutungamiri wenyika ari kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nevamwe vemhuri yavo nemamakurukota ehurumende. Mutori wedu Praxidis Jeremiah ari kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly uyu. Wakadii PJ? Aiwa isu tirinani zvedu. PJ, kune vamwe vakwanisa kuona here vekumhuri yavaMugabe kubvira zvavaenda kuNew York uku?
Hapana vandati ndaona zvangu, asi ndakanzwa kuti neZuro Manheru pakaonekwa mukomana mubiki Mbotwe ravaMugabe.
Chatunga.
Ari muMcDonald's.
Ungatiudze kuti zvii zvimwe zviri kuitika pari zvino kuNew York uku?
Tanga tichitarisira kuti pamwe vaMugabe vangataure nhasi uno kumusangano weUnited Nations General Assembly, asi tazoudzwa ndazofonera kuembassy vakandiudza kuti vari kuzotaura mangwana. Ndikavakumbira kuti vatiudze kuti zvii chaizvo chaizvo zvavakanangana nazvo zvavachataura nezvazvo, vakabva varamba kutaura izvo zvavachataura mangwana. Ndikazobvapo ndikauya pano pandiri panoratidzira vanhu vakatsaukana venyika dzakatsaukana veZimbabwe vanga varipo, madzimai vanga varipo apa, vanga vachiratidzira vari vatatu vari vana. Ndobva ndazoona veDecember Movement vauyawo ndobva vasvika. Saka pachozopindira mapurisa kuti vapatsanure vaviri vavo veDecember Movement vanga vachitsvaga pacho panga paine veZimbabwe vanga vachiratidzira vachipokana neutongi hwavaMugabe. Ivo vauyawo vachitsigirawo vaMugabe. Vasiya vamwe vese, pane vakawanda vari kuratidzira vachishoropodza kana kuti vachishora hurumende yekuIran. Pane vamwewo vekuChina, pane vamwewo vekuKedish vari kuratidzira, but vatsvaga, ndanyatsovaona vachifamba famba vachitsvaga pane mureza weZimbabwe. Ndopavauyawo vachibva vatanga kuratidzira vachita chanti kuti pamberi navaMugabe nechirungu, President Mugabe, long live President Mugabe.
Asi hapana kuzoita hapo bata murefu bata mupfupi vanhu vachirovana, kwanga kurungokandirana makobvu nematete.
Hanga angori makobvu nematete zvekuti mapurisa atozove Secret Service vatozoguma vatoti simimi vekuZimbabwe chibai, nekuti ndimi madzimai munogona kuzorohwa. Nekuti ava veDecember Movement vanhurume vega vega. Regandibva ndakasika kuti ndikutaurire zvekare kuti mangwane anaano ndaenda kune imwe musangano wakarongwa nevesangano renhau reBloomberg vemabhizimusi vakapfuma vemuAfrica nepasi rose vachichikurukura nezvenhau yekuti vemabhizimusi vanoshandirana sei nehurumende, sezvo paine huori vachipindirawo zvekare zvematongerwo enyika. Saka mamiriro akaita akadaro, hurumende nevemabhizimusi vanofanirwa kushandirana zvakadini. Musangano uyu waunganidza vatungamiri vakawanda vekune dzimwe nyika, kana kuti vaimbova vatungamiri, nekuti atanga kutaura ndava President Bill Clinton vandatoona vataura. Vemabhizimusi vandaona paschedule yacho ipapo, ndaona vaAliko Dangote vekuNigeria, ndaonawo zvekare vaStrive Masiva vamunozivavaya vano ndivo muridzi
veiconet
saka vachataurawo masikati ivavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru PJ.
Zvakanaka,
tinotenda. Zvichakadaro, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakaungana pamuzinda weUnited Nations muguta reNew York, apo kuri kuitirwa musangano weUnited Nations Assembly uyu zvichiratidzira. Mutori wedu wenhau Jonga Kandembiri abatawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuronga nyaya dzekuratidzira ichi, muzvare Savannah Madamombe.
Tiri pano sekuuya kwatakaita gore rakapera, gore rino tiri pano ende ticharamba tiri pano kusvika vakuru vedu vatinzwa, kusvikira vafungawo kuti isusu tiri vana veZimbabwe vari kumarimuka vari kune dzimwe nyika, asi hazviite kuti tiraswe. Tine zvichemo sei hurumende yedu isingade kutaura nesu kana kutinzwa.
Saka zvichemo zvenyu muchaita sei? Mune vamuri kuda kusvitsa here kuratidzira kwamuri kuita ipapo?
Tinosvitsa takasvitsa kuembasi, takaenda kuembasi, takanosiya zvichemo zvedu, vanongoti tichafambisa zvichemo zvenyu. Asi chinoshamisa ndechekuti izvozvi nhasi vekuZambia vane meet and greet napresident wavo nedelegation yakauya zvakarongwa, vanotouya vachitosangana napresident wavo vachitaura vachigara pasi. And isu ndo zvikumbiro zvatatinazvo kuti kopresident vedu vanouya vosangana nevanhu vekuAmerica sei vasingasangane nesu isusu maZimbabwe, vanotyei kutaura nesu.
Chichemo ichocho mambo vasvitsa here vekuembasi kuti vakusvitsirei kuna vamugabe?
Vatosvitsa, tine mapasta akatoenda ari kuedza kumidhieta pakati pedu navo, asi ivo vanongoti tichadaira tichadaira, makore achingopfuura hapana chinoitika.
Saka makawanda zvakadii zvisaro zveZimbabwe zvaungana nhasi?
Tiripo, tiripo, ende isusu kwatiri manhamba asiri wanoti ningi vanhu vane mababasa, vanhu vari kurima kuti vachengete vanhu vari kumba. So hatina basa nekuti pauya vangani, hatina basa kuti pauya vangani, isu tichamirira vamwe vedu nekuti sapoti yacho tinayo. Vanofona ndatadza kuuya, asi akakangu kandinoda kuti munditaurirawo akakangu mugore rinouya ndichauyawo. Ende ndozvinoita kukura kwerevolution, vanhu vanotanga vari vashoma but as people get stronger vachitadza kuva vasisatye vanhu vanenge vachiwana, isu tichange tiri pano kusvika zvanaka. Itaidza marai vega.
Gore rakapera pamakaratidzira paivewo nevaipikisana nemi veDecember 12 movement, gore rino varipo here?
Vaivepo musi wechishanu, takasangana navo musi wechishanu. Isusu hatina basa nevanhu veDecember 12, ivo vari kurwira yavo isinei neyatiri kurwira. Isu tiri kurwira chingwa nemajarini emwana weZimbabwe, tiri kurwira mabasa asiko kuZimbabwe. Ivo vari kurwira yavo yekuti munhu mutema nemunhu murungu, inyaya isi yevanhu vatema nevanhu varungu, ndeyekudya nehungwaro hwevana vemuZimbabwe.
Ipo pamakaungana, makaungana papi chaipo pamuri kuratidzira muri?
PaUN pane chinzvimbo chinogadzirwa kuti vanhu vese vanenge vachiratidzira vange varipo. Pane nyika dzakawanda dziri pano, hatisi kutoga. Pane vari kuratidzira vachichema nekuti hurumende yeChina iri kuvabata unhapwa, kune vari kuratidzira kuti hurumende yeIraq iri kuvabata unhapwa, kune vari kuratidzira kuti hurumende yeIran iri kuvabata unhapwa, kune vari kuratidzirawo dzimwe nyika dzakangowanda. Pakazara pane vanhu, isu veZimbabwe titongoripo, tiri pakati peutsakwatiro hwevamwe.
Muzvare Savannah Madamombe, chizvarwa cheZimbabwe chiri kutungamira urongwa hwekuratidzira huri kuitwa kuNew York muAmerica, changa chiri parunare kuNew York kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vashanyira dunhu recholocho nhasi vachiona zvirongwa zviri kutsigirwa nehurumende yavo munzvimbo iyi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau mushure mekushanyira zvimwe zvirongwa zviri kutsigirwa nesangano reUSAID kunkunzi kucholocho nhasi, Ambassador Thomas Vatu anofara kuti nyika yavo ndiyo inopa rubatsiro rwakakura kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose pasi rose. Vati izvi zvinoratidza kuzvipira kwakaita vanhu vemuAmerica mukubatsira vanhu vemuZimbabwe, vakati kunze kwerubatsiro urwu muzinda wavo unoshuvirawo kuti kudyidzana pakati peAmerica neZimbabwe mune zvemabhizimisi nezvekutengeserana kukure.
We give through PEPFAR and USAID Tinopa PEPFAR ne USAID marino shandiswa muZimbabwe. Inodarika mazana matatu, ema milioni ema dora. Tinotarisira kuti mari ichawedzerwa.
Vachipindura mvunzo wekuti sei muzinda wavo wakabvuma kupa magwaro ekufambisa kuvanhu vakawanda vakaperekedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. VaThomas vati pasi pemutemo yekudyidzana pakati penyika havakwanise kupindira panyaya dzeuwandu hwevanhu vanenge vanzi nehurumende vari kuenda kumusangano wakadaro.
The government of Zimbabwe decides whom they would like to go to United Nations General Assembly.
Hatina masimba ekuti tisarudza anofanirwa kuenda kuunga. Izvi zviri mutemo weGeneva Convention.
Ambassador Thomas avanga achiperekedzwa nevamwe vakuru vakuru vesangano reUSAID pamwe nereCreating New Frontiers in Agriculture vashanyira chirongwa chekupa chikafu kumadzimai akazvitakura pamwe nevana vari pakati pemwedzi mitanhatu nemakore maviri pangunzi clinic kuCholocho. Vashanyira wamadzimai pamwe nevarume vari kuita chirongwa cheTutukani Village Savings and Lending Group chekuchengetedza nekweretesana mari pamwe nekudzidza nekuchengeta zvipfuyo uye chimwe chekudzidzisa zveutsanana pasi pezvikwata zvinonzi Community Health Clubs. Zvirongwa izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa chinozivikanwa kunzi Amalima chinotsigirwa neUSAID neCreating New Frontiers in Agriculture. Mzvare Ntombi Enhle Ncube avo vane mwana ane gore nemwedzi mina ndemumwe wemadzimai vane mwana ari muchirongwa chekupiwa chikafu uye vaipiwawo chikafu pavaive vane pamuviri. Vati chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti chinobatsira kuti vana amai pamwe nevana vave neutano hwakanaka.
Imalima yasinedyasikundisa kuti sihlanzeke andisifite.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru nekuti chichinoita kuti vana mai nevana vawane chikafu chinopa utano. Pamusoro pezvitiri kudzidziswa zveutsanana zvinoita kuti tikwanise kuchengeta vana vedu vari vatano.
Mukuru wezveutano nekudya kwakanaka muchirongwa cheAmalima amai Pamela Ncube vati zvirongwa zvavo zvinokurudzirawo vagari kuti vachengetedze utano nekuita zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira kuvaka zvimbuzi pamisha yavo. Chirongwa cheAmalima chiri kuitwa kuCholocho muMatabeleland North pamwe nekuBulilima, Gwanda neMangwe kuMatabeleland South uye chinotarisirwa kupedzwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 pangunzi Clinic kuCholocho, ndini Taura Ishava.
Sachigaro MDCT Women's Assembly amai Linet Karenyi vanoti zvese zviri kurongwa nehurumende zvekuita banga revanhukadzi munyika zvakanangana neavo vanotsigira ZANUPF chete. Nyaya yekuumba banga iri yakataurwa gore rapera naamai Nyasha Chikwinya vanova gurukota rinoona nezvemadzimai. Tanonuka Wande weStudio 7 abata amai Karenyi kuti tinzwe zvizhinji.
Harina kana chiedza chekuti tinga benefita as women. Chiedza patanga chiripo, chiedza tanga chiripo during the inclusive government. Kanga paine kujeka kwekuti ma all political parties anga ari involved. Saka bengi irori vanhu ngavabate mazwi angu. I bengi richa benefita munhu ane kadhi reZANUPF, kwete munhu wemudzimai anoda kubudirira through the bank.
Saka muri kuti here bangi iri haribatsiri veruzhinji.
Mbamao, I bengi rao, ravatora kuita rao, but harifiri kungariri bengi rao, rinofano ngariri bengi, remazimai. And the mazimai must rise up and fight. Kuitira kuti tiite demonstrate our anger to say, bengi iri, harifiri reZANUPF, rinofano ngariri bengi, remazimai. Muzimbabwe.
Moita sei nenyaya hii, se somusangano we MDCT.
Hatina control nezvinhu zvinoitwa neZANUPF. Chatinongotaura chete kumadzimai emuZimbabwe kuti tarirai muone kuoma kwaita Zimbabwe. Maria wakabhenga iri US dollar wakuipiwa iri bond. Kana uine mwana anoda mari yekuti aende kuchikoro iri in US dollars, uri kunzi enda pablack market unotenga. Kana uri mudzimai ari pamusika, hauna kwauchawana chouviri nekuti zvinhu zvese zviri kutorwa zvoitwa zveZANUPF. Munoda here kuramba tichiita upenyu hwekuenda kunoita kill bank for 1 week muri chitambura nezara? Munoda here kuti tiite madzimai ekugara tichitengesa musika? Munoda here kuti tiite madzimai ekudzvanyirirwa semadzimai? Tiri kuti aiwa kamadzimai eZimbabwe. Ngatisimukei tivakidze kuti nyaya yekutora zvinhu vachizviita zvavo, nyaya yekutora mainputs achiita zvavo, wese iyo iye bhengi yavari kutanga kuita yavo seZANUPF.
Awangu ara mailinet karenyi sachigaru uwe madzimai mu MTCT va tereri tabatashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya imuina ntunga milinkomo. Musakangano kuti pa live talk tichataura nezve musangano we United Nations ku New York.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kumpandula 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Amabandla aphikisayo sechotoze umongameli Mugabe ngokulala emhlanganweni we United Nations osaqhubekayo eNew York ngesikhathi kukhuluma umongameli weMelika umnumzana Donald Trump.
Ngeethi yakhe vele ngukhulu omele ukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa izalo PF ukuthi bebe belokhe besithi umgazi kahamba ayemele abantu beZimbabwe kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe.
Kambe imitshina esetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota e-biometric voter registration kits kayisoze idale inkulumo na kumpumela yokhetho lomnyaka ozayo. Sile ngxoxolo sikomithi weze.
Kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethiawuzeva ama-election konani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better.
Abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bangabi izigqili zezidakamizwa.
Kulezi nsuku zibona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzo phathi lawa abayenza khona izinto ezingalunganga. So i-sports gala leyo kuba encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourselves and be healthy at the same time.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo namhla acotoze umongameli Robert Mugabe esithi uyangise ilizwe leZimbabwe izolo ngokulala emhlanganweni weUnited Nations osaqhubekayo edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika ngesikhathi kukhuluma umongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Ngakolunye uhlangothi uZulu ophikisana lombuso weZanu PF laye uthukuthele kakhulu ngemva kokuphuma kwemifanekiso ethethwe iStudio 7 eveza indodana kaMgabe uChatunga ethwele izikhwama zesitolo esidulayo eseGucci eNew York njalo izolo evela thenga impahla. Isitolo seGucci sithandwa njalo ngunina unkosikazi Grace Mugabe, okwenza uZulu wazi wamupha igama lokuthi nguGucci Grace. UChatunga ngomunye wabantu abangamachumi ayisikhombisa abahambe lo Mugabe emhlanganweni weUnited Nations ababikwa bephiwe imali engamadola ayinkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu umuntu ngamunye ngelanga. Lokho kucunuleka kakhulu abantu abanengi abathi uMgabe udlalisa imali kahulumende njalo bathi ubengamelanga ahambe lemuli yakhe yonke ikakhulu abantwana lomkhwenyana wakhe kulomhlangano. Amaphephandaba lemisakazo eminengi emhlabeni jikelele layo namhla ibibika ngodaba lokulala kukaMgabe emhlanganweni wayizolo. Indodana kankosikazi Mugabe yakuqala uRussell Gorerazara laye ucunule uZulu ngemva kokwethula amapikitsha ezimota ezimbili ezintsha ezohlobo lweRolls Royce abikwa ezithenge ngemali edlula i-R70 million kwele South Africa. Sixhume umqoqo wenhlanganiso Umqoqo wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube unkosikazi Rita Ndlovu yena othi ukulala kukaMgabe asekwenza yiloba ngaphi lapho ahlala khona yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi kasamelanga abe ngumongameli.
Okokuqala vele uMgabe uvele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. Nge-age yakhe vele ngukhulu omele sukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa iZANU-PF ukuthi bebe belokhu besithi uMgabe ahambe ayemele abantu beZimbabwe kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe. Ngoba kunje ufike walala. Okwakhe kuphela yikuhamba kuphela ethwele abantu abangunje ukuthi uhambe nabantu abangu-70 abathatha imali elizweni elidubekileyo elingalamali elingalalutho abantu bakhona abayekile lekheshi kayikho. Yona leyo imali esingayazi lokuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe yiyo abayithathayo. Ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashoti. So vele okokuqala vele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. So leyo yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe.
Sesike samuzwa uMgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe. Nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona, isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi kumbe mhlawumbe yabe ngakwazi ukuthi ubelele.
Okokuqala uMgabe kazakazalwe engupresidenti yeZimbabwe. Naye ubupresidenti wabufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozazisa iZimbabwe yena la engasekho kakusiqinisa. Ngikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazakazalele ukuthi uzaba ngupresidenti. Kazakazalwe wathiya isicoco sokuthi nguyupresidenti, wakhethwa ngabantu. So kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe bezokhuluma nezinto zokuba yisalukazi. Mina ngangilo gugu wami eseluphele ngangomgabe njalo wayeizinto ayezikhuluma vele zazezingezabantwana. Ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyimntwana. Njalo futhi khonokho ukuthi alale ntungamile emhlanganweni kutshela ukuthi vele sekhulule kalungelanga vele ukuthi abuhle abanye abantu akhokhele ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi ngalito. Sekhohlwa uselala anytime angahlalahlala selele kazenzisi i-age. Ngiyamthatha ngimfake lobabami ubabami lawele 92 years. Izinto azenzayo ekhaya zifanana
uMtakaMgabe uChatunga yena simbonile lapha eChai Shopping eNew York ethwele amabhegi aweshopu edulayo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace iGucci. Asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende kodwa lingathini njengalokho?
Imali vele bazoyithatha ngaphi yabo. Ngokuze ube nenotho, inotho izuza ngoba wena eZimbabwe ungumuntu osemitshwayo, ungumuntu vele udla imali, i-taxpayers money. Kabalamabali bona la ma-business bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family. And khonokho okwenza umntanakhe, umntwana phela uyafuza vele. Okwenziwa ngubaba, okukhulunywa ngubaba lo mama ngikhaya, yikho umntwana acine ekwenzile. Khonokho futhi ukuthi uMtakaMgabe uyahamba eshop kunokho amaizinto iGucci yona leyo thina esingayazi thina sihamba kukhothi amathethenga izigogo. Yena uhambe eyethenga izinto ezingeka 5.4 million ama-limousines angu-2 iZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni phela. Ungafika eZimbabwe entukameli zathi ayisiyo leyano yaziko. NgoJuni kwabe ngathi kusebusika thesi kuyatshisa vele uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elilama-buildings ayiphiwa ngamakhiwo asethendiwe aphenduka abe ngama-shares ama-fake-shares vele akuhlela nto enjani.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo luqhubekele phambili endaweni esijeneyo zelizwe namuhla, ingxaki esijeneyo lazo zisiya phambili. Iziphathamandla zekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission zibikwa zithatha isikhathi eside kakhulu ukubhalisa umuntu oyedwa. Osokwenza abantu abaningi bengayi kumbe baphenduke bengabhalisanga. Kwabulawayo kona babigwa bebaluchwa na kakhulu abantu abapalisileyo namuhla. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda uthi kuqakathekile ukuthi uZulu athathele uhlelo lolu phezulu.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sihambe nini ezindaweni ezibekwe yiZimbabwe Electoral Commission umuntu ayiregister ukuvota. Okokuqala okuqakathekileyo kumele ke uthwale ke okuzatshengisa ukuthi wena uhlala kuphi, njalo ke ukwanise ukuthwala ke isithupha sakho, kwanise njalo ukuthi ukhuthaze labomakhelwane labani ukuthi lihambe libaningi ngobuningi benu liyofika lapho elizakwanisa ukulotshwa khona lingeniswe ke ehlelweni lolu lokuthi libe lelungelo lokuvota.
Lina njengenhlanganiso yamakholwa kuyini elikwenzayo lani ukukhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi?
Yes, sesiqalisile ukungena emabandleni sibakhuthaza, njalo abafundisi bonke sibanikile ke ulwazi, siyabanika ke lamaphephandaba ebulenjini. Sikhuthazile njalo abafundisi ukuthi ngezikhathi lapho besenza ke izaziso zabo besenza inhlelo ezehlukeneyo kube isikhathi sokuthi bekwanise ukukhuthaza abazalwane ukuthi bekwanise ukuyavota. Ngaleli nje olwesihlanu lolo olubuyayo sizahlala phansi lamabishop edolobho lethu sikhulume labo ngokunye, kodwa sizabakhuthaza njalo ukuthi bekwanise ukuyakhuthaza abazalwane, ngoba sinanzelela ukuthi ibandla yile elilabantu abaningi kakhulu. Nxa amaKristu engaphuma ngobuningi bawo besiya-ke lobisa amagama abo ukwezela ukuthi bebe lelungelo lokuyavota, mbona ngani kuzathuthukisa ilizwe lakithi. Njalo-ke abantu bananzelela ukuthi nxa singaphumanga sayenza khonokhu, amadolobho ethu lapho esihlala khona kuzafinyezwa esingathi ngama-constituencies azagcine sesiba amalithwana. Ingathi kuyabe kutshengisela ukuthi abantu abafuna ukuvota mba abantu abalelungelo lokuvota bayabe balithwana. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu aphume ayekuma ibizo lakhe libe khona, ukwenzela ukuthi singalahlekelwa lilungelo lethu lokukhetha inkokheli. Kithi thina amaKristu kuba ngani yisono nxa umuntu ezalahlela eceleni ilungelo lakhe lokuthi athuthukise isizwe sakhe.
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso ye-Christian Alliance. Lokhe sisetabeni lunye, ukusungulwa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration bekucatshangelwa ukuthi kuyehlisa amathuba okuqilibezela kukhetho. Kodwa okwenzakale elizweni laseKenya kuthiye inengi lomhlaba ejikelele lingaselathemba le mitshina le ngemva kokuba umthethwandaba wakulelo lizwe wesule impumela yokhetho, ngoba usithi kube lobufakazi bokuthi ukhetho loluka luqhutshwanga ngendlela ecacileyo njalo esuthisayo. Ukuhlaziya udaba lokuthi imitshina le kayisoze idale inkulumo na kukhetho lweZimbabwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo sikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo ukuze sizwe okunengi.
Kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethi-observe ama-election konani, kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonile esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva sesifundile, not just from iKenya, sifunde okwenzakala eTanzania okuhle, sifunde okwenzakala e-Uganda okuhle, okwenzakala eZambia okuhle, okwenzakala eCameroon okuhle. Sistadishile wonke la amazwe sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kwizeku kuzela ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ephambanisekayo yukuthi abantu abalandelanga umthetho welizwe. Njengezeku thina sithi thina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompembe njengathi thina amakhomishina ube usutshaya impembe udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele njengebhale phansi. Because sithi thina
We've learned and heard what happens in Kenya. We are far ahead in terms of preparation because we are not going to, we'll be following the law a bit later.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyikuthi kuyasetshenziswa yona leyi imitshina yama-biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota. Khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengensukwini na?
Yeah, i-biometrics ngekurejista kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama-fingerprints omuntu, i-voters roll ibe le-face yomuntu. Ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele olefingerprint efana leyomunye. Ngalokho-ke singarejista besizakhangelisisa ngomtshina yethu sibone ukuthi nxa ekhona obhalise kabili yahle kumkhafule kumjikele phandle. Ozawona ebhalise kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele ngasavoti futhi esiya phambili. Yikho esizokwenzayo okwe-biometric ukurejista. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela-ke sisebenzisa i-biometric ukuthi urejistile yini endaweni lapho orejiste khona bese sikuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka ekuthi siyakunika i-ballot paper ufake uxa wakho umjikele phakathi kwebhokisi bese sibala sibili sibala ngo-1, 2, 3 encwadi hathi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota yi-biometric voter registration hathi i-electronic voting akuvota ngemtshina kuvota ngama-poll point.
Kodwa kwiminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration.
Athina esikwenzileyo kwakathi ezinjengekhomishini sikhanya lukhetho oluzayo lolo yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo i-voters roll isebenzisa imitshina. Kodwa asingeke bona gandi ithi njengelizwe sizakuma khonapho itechnology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu esi-improva sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhathesi sikhangele into eyodwa kuphela i-registration process ne-biometric. I-voting iyabe i-manual. Okweminyaka le ezayo asazi amanye amakhomishini azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.
Lo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Qhubani Moyo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Umphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube sekhuthaze abasakhulayo ukuthi bachiyane lokunatha lokusebenzisa izidakamizwa. Kubika uBathabile Masuku.
Ekhuluma emthimbeni wemidlalo iSports Gala obuqoqwe yiScripture Union kunye leSiyanda Trust, umnumzana Dube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngenxa yezidakamizwa. Abasakhulayo baxwayiswe ukuthi bekele ukusebenzisa izidakamizwa ukuze baphatheke enhlelweni zentuthuko ezehlukeneyo elizweni. UDube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngezidakamizwa.
Kona ukuthi-ke abantwana abasakhulayo basebenzisa kakhulu izidakamizwa. Lokho-ke kudala uhlupho olukhulu kakhulu ngoba abasalitholi ithuba lokuthi bephatheke enhlelweni eziningi. Ungakhangela kule nhlelo eziqakathekileyo zelizwe ezikhona kathesi kule nhlelo zokurejista ukuvota, baphatheka njani nxa betshona bedakiwe bengaboni ukwenzakalayo? Ngakho-ke bayaxwayiswa kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi bechiyane le nto zezidakamizwa ukwenzela ukuthi bethole ithuba elingcono lokuthi baphatheke.
Ekhuluma emele iSiyanda Trust, unkosikazi noMazulu Ngwenya uthe bameme izikolo, amabandla kanye labazali ukuze bafundise abatsha ukuthi kuningi abangakwenza ukuthi bazithokozise ngaphandle kokudla izidakamizwa.
Sivize umdlalo lo namuhla njengemizamo yokuletha abantwana abancane bezokhuluma lathi bedlala isports labanye, imizamo yokuthi sibakhuphe emigwaqweni. Kulezi nsuku sizobona ukuthi abantwana laba either bayana taka kulu or bakita kule mavuzu pati lawa abayaza kwa nisitoze ngalunganga. So in sports gala lei guba encourage akuta ayabandwana if future ikona in sports you can come and play with others, develop yourselves and be healthy at the same time.
Omunye wabacha u Abraham Matbena uthe njengabontanga bathokoze kakhulu ngoba bake baphiwa izifundo ezibasizayo ukuthi bengathatheki ngababona kusenziwa ngabangane.
Salibonani ngendaba ye drug and alcohol abuse sikhumene lapha sise Kifoti High School. Siyakholisa kumnandi kunjalo. We are just doing the campaign yabantu different churches, different school abaparticipatayo. And siyakuthakazelela ngoba esikukhangeleyo lapha sikhangelela ukuthi sikhiphe abantwana sibathathe sibahlalise bebhizi ukuthi kungabi lezinto ingozi lokuhlupheka ngaphandle. Umntwana yagcina sesiba umntwana lwana ohamba ngama-drugs oyenza ngezidakamizwa langotshwala.
Ontanga ikakhulu kobulawayo balokwenza amaphathi ezindlini zabazali abangaphandle kwelizwe. Emaphathini lawo athiwa ngamavuzu phathi, ontanga banatha utshwala njalo basebenzise izidakamizwa ezinjenge-cocaine. Amapholisa asezama ukuthi achithize amaphathi anjalo lalapho nxa izikolo zivulwa abantwana abandise ukubuthana edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk ukuhlelo lwabahlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngomhlangano we United Nations lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe kusasa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amantombazana edlula ikhulu elilodwa akhululwe ngabahlamuki beBoko Haram ekuqaleni komnyaka aseqale ukulungiselela elakusasa lawo ngokuya esikolo seAmerican University eNigeria ngemva kwenyanga ezimbalwa ephumula njalo enakekelwa nguhulumende. Abahlenga abawelwe ingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Mexico okubulale abantu abedlula amakhulu amabili. Ekuqhubekeni kwamhlangano wamazwe omhlaba owe United Nations General Assembly, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhangelele ukuzwa amazwi kaMongameli Mugabe azawethula kusasa. Kuminyaka edluleyo, uMugabe ubethatha leli thuba ukuthuka amazwe angentshonalanga ewethesa icala lokwenqabela intuthuko yelizwe lakhe ngokumethesa izijeziso zenotho yena labanye bakhe bezanu-PF. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika zande ukutshengisela phandle kwamahofisi alumanyano zisola umbuso kaMugabe. Ngakwelinye icele kuyake kube lezizalwane zeMelika ezenhlanganiso ye-December 12 movement eziyake zitshengisele lazo zisekela uMongameli Mugabe. Kambe lo nyaka kuminjani? Intatheli zindaba iye Studio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale edolobheni elikhulu leNew York. Siyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi nyabonga.
Ye, kwenzakalani lamhlanje?
Lamhlanje kube kuyiziphithiphithi, kule ndawo vele etshengisela abantu betshengisela imbuso yaba imbuso etshiyeneyo yabohulumende abatshiyeneyo bamazwe womhlaba. Ikanti-ke labezimbabwe labo kade bekhona, kodwa namhlanje kade bebalutshwana. Kwazothi sokulaphaya lokhu engime khona lapho ngime labo ngikhuluma labo, kwazobuya abe-December Movement. Labo bafika batshengisela baqalisa ukutshanta Mugabe must remain, Mugabe long live Mugabe. Lokhu betshanta besenza njalo, bevele beqophe laba abeZimbabwe kade betshengisela.
AbeZimbabwe abatshengiselayo laba ngabamabandla aphikisayo ngabenhlanganiso ezizimeleyo nguZulu njengobani?
Engikhulume labo bathi vele abekho kwezombusazwe kangako, abalabandla sibili abasekelana lalo. Engikhulume labo namuhla bona ngamaZimbabwe alokukhonona nje ngempilo esiphilwa eZimbabwe. Ngilomunye wabo khathesi, kodwa ke ngingakakuniki kuthanyanyathi, unkosazana Thanyanyathi laye kade esekutshengiseleni kwalamhla, kade esekutshengiseleni kwangomgqibelo njalo, kodwa ngingakakuniki khona. Kodwa ngichasise ngamafitshane ukuthi kube lo mhlangano njalo oqoqwe yinhlanganiso yentathelizindaba eye-Bloomberg eyezindaba. Bona-ke baqoqe umhlangano labo somabhizimusi bamazwe omhlaba, bekhuluma nje ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwabohulumende nalabo abanothileyo ukuthi kunganceda njani uZulu. Yikho-ke ingxoxo leyi isungulwe izintathelizindaba ngokwazo behlaziya ukuthi kuyini sibisilile okungenziwa ukuthi amacelo omabili asebenzelane kungela ubuqili ilo ile kuthiwa yibuqili kumbe
ubuqili buqili uqili bezela.
Kodwa-ke khona lokho yikho-ke namhlanje emini kuzakhuluma usomabhizimusi owaziwayo odumileyo waseNigeria u-Aliko Dangote. Uzokhuluma njalo usomabhizimusi odumileyo ngaseZimbabwe uStrive Masiwa, uyena-ke ongumnikazi wekampani kamakhalekhukhwini i-Econet. Yikho-ke esembuyela khona kathesi ukuthi ngiyekuza ukuthi uzasethulelani. Okwamanje-ke wothi-ke ngunike-ke unkosazana Thanyanyathi.
Ungakangiphi uThanya khonapho? Izolo umdala simbone etshaya isithongwana, namhla kazangaphumi?
Hhayi, namhla kazange ngabonakale khona ngale ngike ngakhuluma lezinye intathelizindaba ngoba abe-CNN yibo akade bephumise umfanekiso wonalowo. Hhayi, bathi kabazange bambona.
Aha, akungiphi umamdloli lapho, ngixoxela ngamafitshane isikhathi sambi.
Kulungile, nangu umamdloli.
Alikunani?
Yes, Thanya, unjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi, siyaphila. Yini elitshengiselayo? Akusitshele ngamafitshane, yini injongo wenu?
Namhlanje injongo yethu ukuthi besiqoqene ukuba sihlangane, kodwa-ke akusazange kuphumelele kahle ngenxa yokuthi abantu abaningi bebesebenza, kodwa besijonge uzothi sime sengizele abantu, simelele abantu abasekhaya abaseZimbabwe abadubekayo asebehlisekile ngohulumende ongabenzeli lutho langopresident osehlale for 36 years. So sithe sinjani sibuye lapha sime sibatshengisele ukuthi hayi thina uMgabe onguye upresident asisamfuni, njalo abantu kumele bevote. Njalo-ke i-service delivery layo yonke into efunekalayo ekhaya
iyenza kahle. Thanya, sorry, siyabonga sesihambile isikhathi, asichiye khonapho. Ngile themba lizaba litshengisela la kusasa, sizaxoxa.
Yebo-ke.
Aha, uThanya Nyathi umamdloli ngomunye wabatshengiselayo eNew York besola ukuba khona kukaMgabe emhlanganweni lo, njalo besola umbuso wakhe. Kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.